Vadzamara avo vanga vari munin'i nawo murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vashayikira mune chimwe chipatara muHarare uko vanga vakatarisirwa kuvhiyiwa nhasi mushure mekubatwa nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer. Munin'i nawavo vapadhonzamara vati mukoma wavo ashaya nhasi mangwanani uye vanhu vakaungana kuGlenview vakatiwo vanotarisira kuendesa mutumbi kumusha kwavo kwamutoko mangwana.
Ashaika nhasi na 6:25 makuseni. So vanhu vakaungana kuGlenview 7 kumba kwemaparents uko ari kuchengerwa for now. Then we are planning kuti tizoende kumusha kwamutoko mangwana.
Imwe nhengo yeOccupy Africa Unit Square vaCharles Nyoni avo vairatidzira pamwe navaitaidza mara vati varwadzwa zvikuru nekuti vapatsonza mara vashaya vasati vaziva kuti chii chakaitika kumukoma wavo.
Asvikira pakushaya asati awana mhinduro dzekuti mukoma wake itaidza mara chii chakaitika kwaari uyezve mapfupa akagaradzikwa papi. Tese tichiziva tichirangarira zvekuti Patson akapinda munyaya dzepolitical activism nokuda kushungudza kuti aida kuziva kuti chii chakaitika kumukoma wake.
Imwe shamwari yemufi vaPride Mukono vatiwo nyika yarasikirwa negamba munyaya yekurwira kodzero dzevanhu. VaMukono vatiwo zvinosuwisa kuti mufi asiya vana vanoda kuchengetwa kusanganisira vana vavaitaidza mara.
Kushayika kwake kwatirwadza chaizvo nokuti ashayika asingazoti mukoma wake aripi uyezve abva asiya vana vaanga achichengeta nekuriritira vana vaitaidza mara.
Mutungamiriri webato reLabour Economist and African Democrats Muzvare Linda Masarira vatiwo varwadzikana zvikuru nekuti nyika yarasikirwa nemunhu anga akazvipira kufa achirwisa kuti azive kwakaenda mukoma wake.
Ndiri kunzwa kurwadziwa, ndiri kunzwa kushushikana nerufu rwaPatson Dzamara. Patson Dzamara yaiva hanzvadzi yangu, yaiva shamwari yangu. Taitsiurana nekudzoreredzana nekushanda tose. Nanhasi handisati ndagona kugamuchira kuti Patson watisiya. Chinonyanyoita kuti nyunyuto yangu iwedzere inyaya yekuti Patson munhu akararama upenyu hwake hwese achida kuziva zvaive zvakaitika kuna bhuti vake itaidza mara. Munhu anga akazvipira kuti kana aive achafira kuda kuziva chokwadi kuti chii chakaitika kuPatson kuna itaidza mara. Akanga achafa asi chokwadi chichinge chabuda kuti itai wakaendepi.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatiwo bato ravo riri kurwadziwa zvakanyanya nekurasikirwa nenhengo yeNational Executive yanga iri gamba rekurwira kodzero dzevanhu.
Tinoi urombo hukuru semusangano weMDC Alliance kumhuri yeZimbabwe nekumhuri yekwaDzamara nekushakirwa nemwana tichitarisa kuti ndiye anga kutarisa mhuri yemukoma wake, ndiye anga kumira sababa kumhuri yemukoma wake achichengeta vana nekusimudzira mhuri yemukoma wake. Saka tinoona izvi kurasikirwa kwataita naPatson iri blow kuZimbabwe, iri blow kumhuri kwaDzamara. Patson anga ari National Executive Member yedu yemusangano weMDC Alliance. Aimira zvikuru kwazvo kusimudzira vechidiki kuti mavoices evechidiki anzwike mubato nekunze.
Mufi akatanga kuzivikanwa zvikuru muna 2015 zvichitevera kupambwa kwakaitwa mukoma wake vaitaidza mara muna kurume 2015. VaPatson Dzamara vaigara vakatungamira kuratidzira nechinangwa chekuti hurumende iferefete zvakaitika pana mukoma wavo uyo vashaya vasingazive kuti vari kupi. Vakambopambwa vakatochwa vari mumaoko emapurisa uye kusungwa kwakawanda vachirwira kodzero dzevanhu. VaDzamara vari kutarisirwa kunovigwa kumusha kwavo kwamutoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.